Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishipete nyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 31, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti Zimbabwe yakwanisa kubaya vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe royambira kuti zvinhu zvinogona kutanga kushayikwa muzvitoro nekuda kwemutemo mutsva wehurumende weStatutory Instrument 127. Asi hurumende inoti iri kuda kugadzirisa zvinhu panyaya yemitengo. Paula Dweita musangano wekuzeya nyaya yekuwandudzwa kwemitemo yesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti Zimbabwe yakwanisa kubaya vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Zvichakadaro, bazi iri rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere ichi, zvasiya vanhu vafa kubva chirwere ichi zvachatanga kupararira vachiri chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevana, kana kuti 1594. Vanhu gumi nemumwe vakabatwa nechirwere ichi, zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mana nevana, kana kuti 38,944. Vanhu gumi nevatatu vakaporawo kubva kuchirwere ichi, zvasiya vanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemumwe, kana kuti 36,591 vabatwa nechirwere ichi vachipona. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi mazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe, kana kuti 759. Sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS riri kuyambira kuti zvinhu zvinogona kutanga kushayikwa muzvitoro nekuda kwemutemo mutsva wehurumende weStatutory Instrument 127. Svondo rapera, hurumende yakadzika mutemo wechimbi chimbi, kana kuti Presidential Powers Temporary Measures Financial Laws Amendment Regulations 127 of 2021 unomanikidza vemabhizimusi kuti vatengese zvinhu nemutengo unoenderana newepamusika wemari weRBZ Foreign Exchange Rate, kwete wepamusika wemukoto. Vemabhizimusi vanotyora mutemo uyu vanorangwa zvakaomarara. Gavhuna veRBZ Dr. John Mangudya vakaudza bepa naure Sunday Mail kuti danho iri harisi kuda kuomesera vemabhizimusi, asi rinounza kugadzikana nekumisa uori kune vanowana mari kubhanga guru renyika nemutengo wepasi asi vodhurisa zvinhu. Dr. Mangudya vaudzawo Studio 7 kuti itumire mibvunzo asi vanga vasati vaipindura pataenda pamhepo. Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter, munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vati zvitoro zvakaita seTeachers Furnitures, OK, N Richards nezvimwe zviri kutevedzera kurudzire hurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri weMCOS Dr. Israel Murefu.
Effectively, Statutory Instrument 127 kuona kwatiri kuita ndekwekuti yakafanana nekuisa price control. Saka zvinhu zvikakontrolwa maprice zvinotanga kushayikwa, zvinotanga kutengeswa mumikoto umo mazvinotozodhura pfuura kana zvichinge zviri pamaopen shelf mumasupermarket.
Asika hurumende iri kuti iyo mutemo uyu wauya kuti paonekwe kuti zvitoro zvose zviri kubhadharisa vanhu mari dzakafanana.
Tinofunga kuti mutemo uyu ungange wakakodzera chete kana munhu wese achikwanisa kuwana foreign currency pa-auction. Asi kana kuine vamwe vasingakwanisi kuwana mari pa-auction, kuti tivaisire mutengo iwoyo, iwo makosti avo ari pamusoro kupfuura zvavachatengesa, panenge pasisina business ravari kuita. Saka ndinofunga kuti mutemo uyu unofanira kuongororwa zvakare kuitira kuti usapanishe avo vasiri kukwanisa kuwana mari pa-auction. Zvinoitika ndezvekuti kana vanhu vachitengesa zvinhu kuchishanda anonzi ma-market forces, vaya vanodhurisa vanoshaya anotenga nokuti kunenge kune zvakachipa. Saka isusu tinofunga kuti ma-market forces ndiwo ngashandiswe pakutarwa kwemitengo.
Asi chii chinopa kuti pave nemusiyano panyaya dzemitengo idzi?
Munhu anotarisa kuti zvinhu zvake zvaari kutengesa iye ambozviwana nemari oisawo majeni yake yakafanira kuitira kutiwo awane profit, nokuti hakuna munhu anokwanisa kutengesa at a loss. Asi vanhu vanowana mari yavo pa-auction vachitenga zvinhu zvavo, mari yavo yese yavanodai kutenga zvinhu zvekunze vachiiwana pa-auction, ndinofunga kuti ivavo ndivo vangasungirwe kuti vashandise instrument iyoyi.
Ko, chii chinoitika hurumende ikaramba yakatsika madziro ichiti vasiri kuwana mari kuRBZ ava vatengese nemutengo mumwe chete nevari kuwana mari nemutengo wakati dererei kuRBZ?
Vanowana mari dzavo nedzimwe nzira kuti vasungirwe kusenzisa rate iyoyo inenge iripo. Ndinofunga kuti mabhizinesi avo haiti zvakanaka, anogona kubroka vakabuda mubhizinesi. Saka tinozokonzera unemployment, tinozokonzera kuti mitengo zvinhu zvinofanira kutengeswa zvishayikwe mumashopu zvozowanikwa zvamumikoto, zvinenge zvaakutozodhura kupfuura zvatanga tichifunga kuti zviri kukonzerwa nekusatedzera auction rate.
Mutungamiri weMCOS Dr. Israel Murefu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Gungano revatungamiri vemapato vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018 rePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD rakabatana nemasangano anorwira kuti munyika muve nesarudzo dzakachena. Mukupera kwesvondo vakaita musangano wemazuva maviri kunyanga wekuzeya nyaya yekuwandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo, iyo yakasvitswa kuparamende nemamwe masangano akazvimirira. Masangano akasvitsa nyaya iyi kuparamende anosanganisira Zimbabwe Election Support Network, ZESNI. Musangano uyu unonzi wakabata nyaya dzakawanda dzine chekuita nesarudzo, dzinosanganisira kuti vanoongorora sarudzo vanobva kunze kwenyika vobvumidzwa nani kuti vange vachipinda munyika. Vamwe vachiti izvi zvinofanirwa kusiyirwa Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, asi vamwe vachiti zvinofanirwa kusiyirwa vanoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika. Kunyanga hazvo, musangano wevatungamiri wakapetwa. Vamiriri vePOLAD vanonzi nhasi vanga vachienderera mberi nemusangano vachiita zvidzidzo zviri pamusoro pesarudzo. Zvakaunganidzwa zvose zvinonzi zvichasvitswa kugurukotaro zvemutemo, uye zvinotarisirwa kunge zvichizogadziriswa sarudzo dza2023 dzisati dzaitwa. Svondo rapera, rimwe bato risiri muPOLAD reMDC Alliance rakaparurawo zvarinoti zvinofanirwa kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa. Sachigaro vekomiti inoona nezvemutemo muPOLAD muzvinafundo Lafumo Madruku, vanove zvakare mutungamiri webato reNCA, vanoti vemasangano akazvimirira vakaona zvakakosha kuti vaendewo kuPOLAD sezvo POLAD iine mukana wekusangana nemutungamiri wenyika pamwe nehurumende kuti vazeye kuti zvii zvingashandurwa mubumbiro remitemo panyaya dzesarudzo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kana tinawo ndeveZimbabwe Election Support Network inonzi ZESNE, nevanonzi Election Resources Center ERC, neveZimbabwe Lawyers for Human Rights, vane zvavakanyora zvinhu zvavanofunga kuti zvikagadziriswa mutemo yedu yemaelections sarudzo dzinozofamba zvakanaka. Saka ndo vanga vachipresenta zvinhu zvavo zvavakanyora, tichitarisawo tichiona zvakawanda. Takawirirana nezvizhinji zvavanga vachida kuti zviitike izvozvo, tikatozvitambira kuti tichazozviendesa mberiwo sePOLAD. Ivo vanenge vachingoti neuku vakanyorera kuparamendi, zvimwewo vakaendesa kuMinistry of Justice. Asi zvakawanikwa zvakanaka kuti wawewo kupola divata wale ni pola dewe pola dewe ni mkana wakakura wekuti tipansi kusangana na president kusangana na urumende kutitifinishu nga chinchu
Tiroku zo utipanenge pa sina kuita kuwira na panyaye kuti vanouya muZimbabwe vachiongorora sarudzo vangadzima election observers vanenge vachizosarudzwa sei mungatidzwa zvakamira sei
hazvisi chokwadi ichangachitsitwa kunyanga kuti uya akauya nepfungwa yake umwe oita pfungwa yake umwe oita pfungwa yake saka hapana chakanzi hachina kuwirwa namu zvidrafti rakaunzwa nevanhu vezesni vanga vakanyora maunzirwe angaita vanhu vachive kunze zvavari kuproposa kuti zviitwe vanga vachiti mucommittee inonzi Observers Accreditation Committee munge musina vamwe vanhu vanogara imomo vanga variko izvozvi pamutemo saka vamwewo nhengo dzepoland dzanga dzichifunga kuti aiwa hapana chakashata pane committee mamirira yakaita kuti vanhu vezek nezimbabwe electoral commission vange vachishandawo nemamwe mapazi ehurumende anonyatsoona neruzivo rwekuti tichidzana nedzimwe nyika kwakamira sei saka yaingoya discussion yakaitwa kutaurana kwanga kuri kuti hapana kupokana kwakaitika ipapo
zvakabuda mumusangano uyu zvinozoshandiswa sei kuti zvinge zvichipinda mubumbiro remitemo
zvinhu izvi zvakabuda kubva pamusangano iyoyo zvichanyorwa gwaro richanyorwawo nepolad tanyora zvinhu izvozvezvo zvichabudiswa kune vanhu vese vezimbabwe manewspaper maredio senyu iyoyi tichiti vepolad vanofunga izvi neizvi vezesini vanofunga izvi neizvi then kwakuendesa kuhurumende hurumende ndeichatarisa zvese izvozvoizvo but umwe naumwe wedu anenge achichipusha kuya kunonzi kukambena kuhurumende kunonzi kulobha muchirungu
vanga vari sachigaro vekomiti inoona nezvemutemo mupoland vari mutungamiri wenational constitutional assembly kana kuti nca muzvinafundo Love Mumadhuku vari parunare muHarare nestudio 7 tabatawo sachigaro veelection resource center vatrust maanda vanoti musangano uyu waive wakakosha zvikuru sezvo wakawapa mukana wekuti vasvitsewo vhangerirawo pamusoro penyaya dzesarudzo ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi
tinogona zvibatsira because mukana kawakuti tiparidzewo vhangeri redu reshanduko yemirau inoendera nezvemaelection saka takaona kuri mukana kutiudze kunyanyani vaplayers empolitics kuvaudza nhona dzedu sekuongora kwatoita mutemo wesarudzo muzimbabwe
vazhinji vanogarochema kuti nyaya yekuwanidzwa kwemitemo nechekuita nesarudzo inyaya inozoda kutaurwa nezvayo sarudzo dzatarisanwa nadzo zvekuti panosara pasina nguva yekuti zvinge zvichigadziriswa zvii zvamungataura zvingadai zvakabatsira pamusangano iwoyu
takaona zviri kubatsira bos 2023 anenge achiri kure uye vanhu vanga vari mumusangano macho vanomirira mapato matongerwo enyika vose vakawiranawo nesu pane zvatakavaudza kuti zvivandudzwe saka tikuona sekuti vanhu vane chido chekuti zvivandudzwe nokurumidza sarudzo dzati dzasvika ndo saka takatiwa nemukana iyo kutaura navo nekuti musangano imomo manga muine vakuru vakuru vezvemapato vanomirira musangano uri kutonga nevari kupikisa saka vose vakaratidza chido chekuti vanoda kuti zvishanduke saka ndo takaona uri mukana mukuru chaizvo saka ndinofunga kuti sarudzo kana vakagamuchira zvatakavapa kubva mubiru rakagadzwa nezvesini input yedu zvinogona kuunza shanduko munyika
imi sesangano reERC zvii zvamakati dai zvagadziriswa
zvakati wandei zvakawandisa asi takangoramba chekuti ngavawanduze kuva nesununguko kwekuita basa ravo vasina kumbonyikiswa vekuzek uyezve takati vagadzirise nyaya dzekumanominations kuti zvifambe nesiri rakadai kumanominations kwacho pamwe chetewo nekuti kana pakazoita kakawadzana mushure mekunge paita sarudzo mirau yacho inofanonge iri mirau yakajeka
imwe nyaya inotaurwawo ndeye vanouya vachiongorora sarudzo kubva kunze inyaya yakabatwawo here pamusangano
inyaya takataona nezvayo zvikuru takati isusu chimwe chikamu chiri mumurau wezvemaelections electoral act chinotaura kuti panofanonga paine committee inoumbwa nezek inoita kuti vaone kugadzira vanouya kuzoongorora sarudzo saka isu takaona sekuti mamiriro akaita electoral act inotora masimba kubva kuzek saka takati zvinokanganisa kubatwa kwebasa kwezek nekuti muconstitution zek inofanira kuita basa ravo iri yega pasina vamwe vanhu vanopindira mazviri saka inyaya yakataurwa nezvayo asi pakaratidza kakuti panoda kugadziriswa zvapo nekuti vamwe vaiti tikada kutidai zvinobvisa security yenyika tikada kutidai zvinobvisa security yenyika asi chinhu chakataurwa nezvacho kuti zek inofanira kusiyiwa ichiita basa rayo sezvakatarwa mukumbiro remutemo
vanga vari sachigaro veelection resource center vatrust maanda vari parunare muHarare nestudio 7 Dagira Magistrate Mumbulawayo ararasa chikumbiro chemutoro wenhau anoshanda akazvimirira Jeffrey Moyo chekuti atongwe achibva kumba pamhosva yari kupomerwa yekutyora zvikamu zvemutemo weImmigration Act. Asi mumashoko kuvatori venhau, sangano reCommunity to Protect Journalists kana kuti CPJ rati Moyo anofanirwa kuburiswa muusungwa sezvo mhosva yari kupomerwa isina nematuro ose. Bepanhau reNew York Times mumashoko kuvatori venhau rati riri kushushikana zvikuru nekusungwa kwaMoyo uye rinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzekodzero dzevatori venhau muZimbabwe. Moyo anonzi aida kubatsira kupinza munyika vatori venhau veNew York Times vainge vabva kuSouth Africa vanoti Christina Goldbaum naJoao Silva. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare Muzvare Rachel Mukanga varasa chikumbiro chaMoyo vachiti vanobvumirana nemaonero emuchuchisi ekuti mhosva yaari kupomerwa yakakura uye inogona kukonzera kusagadzikana munyika. Mumwe akasungwa naMoyo achinzi akavabatsira kugadzira mapepa zvehuori vatavanhu manheka vanove mushandi weZimbabwe Media Commission vanyimwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso. Moyo uyo akasungwa nemusi wechitatu ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weImmigration Act achinzi aida kubatsira vamwe vatapi venhau vaviri vanoshandira bepanhau reNew York Times kuti vapinde munyika pamwe nekushanda zvisiri pamutemo. Moyo navamanhika vanzi vadzoke kudare musi wa10 chikumi. Gweta riri kumirira Moyo vaDoug Coltart vange vasiri mudare nhasi. Asi gweta Muzvare Amanda Ndlovu avo vange vakamirira vaColtart pakunzwa mutongo wanhasi vati vachakwira kudare repamusoro reHigh Court kupikisa mutongo uyu.
I'm noting the ruling on behalf of the first accused as well as the second accused because their lawyers are in Harare and the matter was moved over here to Bulawayo. So the effect of the ruling is
pakanzwika chikumbiro ichi nemusi wechishanu muchuchisi vaThompson Hove vakati Moyo akabatsira kuti vatapi venhau vaviri vekunze kwenyika ava vapinde munyika achizokwanisa kuvawanira magwaro ekuti vashande sevatapi venhau kwechinguva chidiki kana kuti temporary accreditation card zvisinei kuti vaviri ava vaive vamborambidzwa chikumbiro chavo chekuti vapinde munyika nebazi rezvekufambiswa kwemashoko. Mukuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists vaMichael Chideme vati havana zvakawanda zvekutaura nezvenyaya iyi sezvo ichiri mumatare.
Tikuteerera nyaya yaJeffrey Moyo tichagona kuti chii chiri kuitika tichazoni tichikwanisa kutaura zvakawanda nyaya ichinge yazobuda mumatare edzimhosva pane zvino iri mumatare edzimhosva saka hatikwanisi kunge tichitaura zvakawandira.
Mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa vatavani Moyo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachamirira kutongwa kwenyaya iyi mumatare sangano ravo rinoramba richishushikana nenyaya dzekushungurudzwa nekusungwa kwevatapi venhau munyika. Zvichakadaro kutongwa kwevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko kwange kuchitarisirwa kuenderera mberi nhasi kwakundikana mushure mekunge gweta ravo vazivisiswe Ncube vaita tsaona nemotokari yavo. Magistrate ari kunzwa nyaya iyi vatrinos utavashe vati nyaya iyi ichazotanga kunzwika nemusi wa8 chikunguru. Vamupoko vari kupomerwa mhosva yekuita huori apo vakamanikidza mapurisa ekuAvondale muHarare kuburitsa muusungwa vaive vakabata chigaro chemukuru wezinara vaMoses Juma uye vaive nhengo yebhodhi racho vaDavison Norupiri avo vaipomerwa mhosva dzehuori. Tichiri munyaya dziri mumatare nemusi wechina dare repamusoro riri kutarisirwa kuzeya nyaya iri kupomerwa mutongi mukuru wematare vaLuke Malava yekuti vakazvidza dare mushure mekudzokera kunoshanda asi vanzi nedare iri vaende pamudyandigere. Nyaya iyi yakakwidzwa nemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika avo vainge vaendesavo pamwe nesangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe nyaya yekuti vaMalava vaende pamudyandigere sezvo kuvandudzwa kwebumbiro remutemo kwakaita kuti varambe vari pabasa kwemamwe makore mashanu kwaisave pamutemo. Asi hurumende inoti payakangokwira kudare repamusoro-soro ichipikisa mutongo uyu mutongo wedare repamusoro wakabva wasendekwa parutivi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakaparuremekedzo kune magamba akasira nyika yavo pazororo rekuvarangarira kana kuti Memorial Day weekend. vaBiden vakataura kuDelaware pagungano raive nehama neshamwari dzemauto akafa muhondo dzapfuura vachiti magamba aya anofanira kurangarirwa nekuzvipira kwaakaita kurwira rusununguko rwevanhu. Nhasi vaBiden vari kutarisirwa kuisa maruva ekurangarira magamba aya paArlington National Cemetery muVirginia panoradzikwa mauto. Vamwe vari kutarisirwa pachiitiko ichi igurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin uye mukuru wemauto General Mark Miley. Kubva muna 1868 America inorangarira vakafa muhondo mukupera kwakubvumbi musi wemuvhuro gore roga roga. Chirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano nhasi tiri kutarisa nezvechirwere chekutadza kufema zvakanaka zvichikonzerwa nekuzvimba kwemapapu kana kuti asma. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzichiri kuitawo ongororo kuti chirwere ichi icho chinowanikwa muvana vakuru kana mumhuri chinokonzerwa nei. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Marian Kasekete vanoti chirwere ichi chinokonzera kuzvimbwa kwemapapu zvinopa kuti kufema kunetse.
So asma chirwere chemapaipi anofamba nemweya kusvika kumapapu edu. Anoonekwa achizvimba uita kuti mweya unogumisira kukanganisika kufamba.
Vanorwara neasma vanowanzosimbirwa nechirwere ichi munguva ino yechando sekutsanangura mumwe murwere amaemesi dzidzai mashongwa.
Yeah, ini ndakabatwa asma 1982. Ndakaita very bad cough and ndakadimitwa by then yenze Andrew Fair Fleming iyo parirenyatwa. Ndaifena ndichiita kamwe kasound kakunge huku kuti ui ui. Ndikapiwa mishonga iri maruva ngo emajakaranda ndotambudzika. Kukanyanya kunyorova ndinotambudzika. Kukanyanya kupisisa zvinondiviringa.
Amai Estere Chatikobo vaudzawo Studio 7 kuti denda iri rakakanganisa dzinza ravo. Dr. Kasekete vati pane mimwe mishonga inorerutsa marwadzo evane denda iri.
Vazhinji vanenge vachida kuzobatsirwa nemishonga inofemekwa. Inobatsira kuti ivhure mapaipi yayo kuti mweya uonekwe uchipinda. Kana mumhuri mune munhu ane asma, dzimwe hama speciali dzemumba imomo dzinoonekwa dzine asma.
Ko ndiani anogona kubatwa nechirwere ichi? Dr. Kasekete vanoti
asma inogona kubata chero munhu kubva kuvadiki kusvika kuvanhu vakuru. Chero vari vadiki zvekuva pasegore pane zvimwe zvakawanda zvinokonzeresa kuzarirwa nekukosora. Saka kazhinji vanenge vachida kupota vachitariswa kuti ndiyo here kana kuti kwete. Asma hachisi chirwere chekuti ukachiita nhasi ukapiwa zvokufemerisa chatopera. Chirwere chekuti chero usi kunzwa kukosora, usi kunzwa kuzarirwa kana kuremerwa pachipfuwa panenge patori nekuzvimba kunenge kuchiitika kwakunenge kusinganzwi. Saka nechirwere chinogara chichiitika.
Dr. Kasekete vanoti pane zvakawanda zvinopa kuti munhu asimbirwe zvakanyanya nechirwere ichi kana kuti asma attack.
Zvinoita kuti munhu apinde muattack zvinosanganisira kutonhora chaiko. Kunze kukatonhora kunogona kukonzeresa kuti munhu apinde muattack kana kuti dhazi. Kana zvakakosha kuti magumbeza cuts achinjwese kakati one day pavhiki. Makapeti anekuchengeta gasi futi. Kana izvozvo ndizvo zvimwe zvinokonzeresa kuti zvone vanhu vapinde muattack.
Vaendera mberi vachiti chirwere chekukosora kana mamwe mapiritsi anenge asma zvinokwanisa kudenha denda reasma. Musi wa5 Chivabvu gore roga roga Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reWorld Asthma Day. Gore rinobazi rezveutano rakakurudzira vane denda reasma kuti vaendere mberi vachinwa mishonga yavo zvikuru munguva ino yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Nyanzvi munyaya dzezveutano muzvinafundo elopisivanda vachinyora mune rimwe gwaro rebazi rezveutano vakatiwo zvimwe zviratidzo zvekuti munhu ave kurwara necovid-19 zvakafanana nawo nezviratidzo zveasma. Kunyange zvichinzi nedzimwe nyanzvi vane asma vari munjodzi huru vakabatwa nechirwere checovid-19, pachiri kuita tsvagiridzo izere nenyanzvi, vane chirwere ichi vanokurudzirwawo kutaura navanachirwere chiremba vasati vabaiwa nhomba yeCovid-19. Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano inoratidza kuti huwandu hwevanhu vanorwara neasthma hwakaderera kubva mukupera kwegore 2019 kusvika gore ra2020. Zvinonzi kuderera uku kunogona kunge kwakakonzerwa nekurudziro yekuti vanhu vambogara mudzimba kana kuti lockdown. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni mazana matatu nemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti 339 million vanorwara nedenda reasthma pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo. Mumakwikwi ekutanga eBasketball Africa League Championship akatambirwa kuKigali Arena muRwanda neZuro, chikwata cheZamalek chekuEgypt chakakunda US Monster chekuTunisia 76-63 ndokusimudza mukombe wekutanga muAfrica uyu. Mukombe uyu wakagadzirwa semuonde, muti unowanikwa muAfrica chete uri mucherechedzo weupenyu uye uchipa vanhu pekupotera mvura nezvekudya kuvanhu nemhuka. Mukupera kwemakwikwi aya pakapiwawo mibayiro kune zvizvarwa zvemuAfrica zvakaita mukurumbira muNational Basketball muAmerica, zvinoti Hakim Olajuwon wekuNigeria, Dikembe Mutombo wekuDemocratic Republic of the Congo uye Manute Ball wekuSouth Sudan. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mshanganya weStudio 7 abata murayiridzi wechikwata cheMercenaries Basketball chakakundikana kuenda kumakwikwi aya mushure mekukundwa vaInnocent Sithole.
Magames akatiratidza direction yekwatinofanira tichienda senyika. At least now that Basketball Africa League yauya ichipromota mastructures ekuti basketball iwe professional muAfrica zvichienda neNBA. I think zvakaita kuti tivhurike maziso in terms of kugadzira mateams edu then kukurongeka senyika in terms of sponsorship. And Basketball Africa League yakati by element one yekuti as a country isusu kana munyika dzakaita sana Egypt vachigadzira team one yakasimba ichitora maplayers from as far as America. Isusuwo tikashanda along those lines where totoro maplayers edu anogona munyika. At least tovapusha kuti vatambo Basketball Africa League inenge ine mari dzakati oo. Zvinobatsira kudevelopa basketball.
Makawanikwa muchipinda here qualifiers ekuzoenda kumitambo iyo yekuKigali?
Chikwata chetu chinonzi Mercenaries Basketball Club takaqualifya for mafinals apa kutambwa aya. Tisaka representa Zimbabwe mumaqualifiers achina tikazokundwa nechimwe chikwata cheFerroviario de Maputo. But isusu nenyaya yeCovid pane maqualifiers ari kuuya futi ari kutanga muna August. Tinofanira kuenda kuti maqualifiers iwaya semadependent champions munomu. Saka tikuprepare kuti at least for the next tournament tinenge tarongeka zviri nani, takwanisa kuonawo maresources ari nani kuti preparation yekutamba the next edition ye Basketball Africa League.
Ndechipi zvinenga mpini zvamuri kusangana nazvo mumitambo iyo ye basketball?
Nyaya ye funding ye sponsorship kuti inosanganisa zvikuru. Then imwe issue inokuti inoti Africa zvedu ndekuti muno muZimbabwe dziri kutamba basketball yedu on a regional basis. Saka vekwamutare vanotamba vega, vekuHarare votamba vega, vozongoti kamwe chete pagore vochisangana votamba tournament one. Saka experience yedu inenge iri shoma pakutamba magames ari competitive akawanda, because kuno kwamutare kwatiri hatitambe macompetitive games akawanda. Saka isusu washina takufanira kuonge tichigadzire a national league yatinotamba kuti at least this week vanotamba ne team yekuBulawayo, matamba ne team yekuHarare. Zvinoita kuti tikreate competition iri nani so that panozotambawo muAfrica tinenge tawansa kumira-mira.
Nde api mangwe magames amakatarisira mune ramangwana?
Takatarisira iwayo maqualifiers ye Basketball Africa League achina iwayo pane ari kuuya muna August ndowatakatarisira. Then pane magames ari kuda kuuyawo ema Afro Basket maqualifiers iwo anenge achitambwa nenational team. Asi pakutambwa nenational team zvinotipawo kuti preparation yemaplayers edu vamwe vachatamba Basketball Africa League vawanewo experience, game time, game experience. At the same time isusu tizokwanisawo kuona kuti vanokwanisawo kutibatsirawo panotamba Basketball Africa League yacho.
Murayiridzi wechikwata cheMercenaries Basketball chakakundikana kuenda kumakwikwi aya mushure mekukundwa vaInnocent Sithole vari parunhare kwaMutare naMarvelous Mshanganya uye weStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 31 kwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ezinye izikolo sezivaliwe ngenxa yokuthi akusela manzi. Sezi kokuthi vele abantwana kabafundi ngenxa yestrike esikhona, bafunda 1 day or 2 days. Ngapha manje asevalisile futhi ukuthi abantwana bengafundi.
Abafundi bezikolo zedolobho leGwanda babiselwe emakhaya lamhlanje ekuseni ngenxa yodubo lokusilela kwamanzi oluhlasele leli dolobho.
Lokhu kuyasihlukumeza ngoba siyazi ukuthi uJeff ka7 khona le EZMC lapho kunikwa khona la maphepha. Yikho sithi thina ama charges la asebekwe kuye akalandilayo.
Intatheli izindaba ezimeleyo uJeffrey Moyo obuthelwe udaba lokuphathisa intatheli izindaba zele Melika ukuthi zingene elizweni ngokungekho emthethweni uncithiwe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba abantu abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 670,755 sebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19 elizweni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ezinye izibhedlela zibikwa lokhu zisilela ijekiseni e-COVID-19 ngesikhathi abantu abaningi sebeyidinga ngamehlo abomvu ukuze bayihlatshwe. Okwamanje abantu abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 670,755 sebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela kuleli gciwane elizweni jikelele. Kuthi abazinkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu 341,218 sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Ugatsha lwezempilakahle luthi akula muntu obulewe yileli gciwane kumanani ethulwe izolo kodwa kufunyenwe abalitshumi lanye 11 belalo. Sebezinkulungwane eziphose zifike amatshumi amane 38,944 asebefunyenwe bele COVID-19 lokhu leli gciwane lahlasela ilizwe. Abafundi bezikolo zedolobho leGwanda babuyiselwe emakhaya lamhlanje ekuseni ngenxa yodubo lokusilela kwamanzi oluhlasele leli dolobho. Abesibhedlela saleli dolobho labo bathi balakho ukubuyisela izigulane emakhaya nxa lolu dubo lungaqhubekela phambili. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abafundi besikolo seSt Christopher's babonakale sebephindele emakhaya ngehola lethumi lamhlanje ekuseni ngoba bekungelamanzi esikolo sabo. UZulu weGwanda usele ngelamanzi ezindlini kusukela ngolwesine lweviki edlulileyo kulandela ukuvalelwa kwenkampani kahulumende ebona ngomsebenzi wamanzi ezinwa amandla kagetsi yikampani yezesa phezu kwesikwelede sezigidi ezilitshumilane zamadola $14 million. Unkosikazi Duduzile Masilela wayisakhamuzi se-Peace Corps uthi ukuvalwa kwamanzi lokhu sekuphazamise abantwana ezifundweni.
Ezinye izikolo sezivaliwe ngenxa yokuthi akusela manzi. Phezu kokuthi vele abantwana kabafundi ngenxa yestrike esikhona, bafunda 1 day or 2 days. Ngapha manje asevalisile futhi ukuthi abantwana bengafundi. Wesi sikhangele isituation esikuyo, isituation ye-COVID-19. COVID-19 ifuna ukuthi kuhlale kula manzi, abantu bahlale begeza izandla. So kathesi eGwanda siku-risk yokuthi kungaqhamuka iloba yikhorela, iloba nini.
Osaphethe isihlalo somqondisi wesibhedlela seGwanda, Mnumzana Blessing Gwarimbo, uthi balakho ukuthatha mnathelo lukhuni xa udubo lwamanzi lungaqhubekela phambili.
Indaba yamanzi vele leyo is a time bomb leya, because we are looking at these days ya water lapho ezagcina sezibamba abantu njengalapho esibhedlela lapho we are planning to discharge most of the patients.
Lanxa izinwa ivuma isikwelede sezesa, ithi umasipala weGwanda layo lesikwelede kuye sezigidi ezilikhulu lamashumi amane amadola $140 million, wasekudala ukuthi yehluleke ukubhadala iindleko zamandla kagetsi. Umeya wedolobho leGwanda uMnumzana Njabulo Siziba uthi sebexoxisane lezesa ukuthi babhadale neyali imali ukuze amagetsi avulwe.
We have had discussions with izesa and izesa they have agreed ukuthi if we can pay at least 1.5 million funa bangasivulele. So it's I hope maybe if goalposts do not change bayinxenye latest by tomorrow kufanele sibe lamanzi. We just hope so.
Iningi lezakhamizi lizole kakhulu inyathelo olithethwe izesa lokuvala amagetsi ezinwa ngalesi sikhathi lizwe lilwisana nokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Izinwa yiyo ehlambulula amanzi edolobheni leGwanda ibisithengiselwa umasipala osukathengisele izakhamizi lawo manzi. Okwamanje izakhamizi zikha amanzi ezikotho lasedamu leMthabezi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Intatheli zindaba ezimeleyo uJeffrey Moyo ovalelwe esitokisini ngeviki edluleyo phezu kokuphathisa intatheli zindaba zelemelika ukuthi zingene elizweni ngokungekho emthethweni uncitshwe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail namuhla emthethwandaba wakobulawayo. Umoyo wabotshwa ndawonye lesisebenzi sogatsha lweZimbabwe Media Commission uMnumzana Thabang Manikwa. Umanje unkosazana Rachel Mugangwa uvumelane labatshutshisi ukuthi umoyo engaphiwa ibail esithi ngoba icala lakhe likhulu kakhulu okokuthi lingabangela ukungahlaliseki elizweni. Umoyo omelwa ligqwetha uDoug Coltart sokuzamele akhweze udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo oweHigh Court. Sixoxele sikhulumeli zenhlanganiso yentatheli zindaba ezisachathulayo eyoung journalist of Zimbabwe uLeo Munende othi bayakusola ukubotshwa kukamoyo.
UJeff Moyo ubotshelwe ukuthi kuthiwa ubehamba le ntatheli zindaba ezeNew York Times zingela amaphepha akwanileyo okusebenza eseZimbabwe. Thina lokhu kuyasihlukumeza ngoba siyazi ukuthi uJeff kasebenzi khonale eZMC lapho kunikwa khona la maphepha. Yikho sesithi thina ama charges la asebekwe kuye akalani layo. Uhulumende ufuze ehluphane leZMC ecedelane leZMC ehluphane lentatheli izindaba ezingene ezingela amaphepha akhona esizwa kuthiwa uhulumende uzitshele kwathiwa zihle ziwuyele lapho ezivela khona. Kuyasihlukumeza lokhu. Khathi sesizwa kuthiwa uJeff ukhishiswe izigqoko zonke wabekwa esitokisini koBulawayo sikuwinter khathesi. NguJuni lo oseqala kuyagodola eZimbabwe. Sesizwa kuthiwa omnye wethu usebekwa kumbe uselala esitolisini engagqokanga kumbe egqoke ishoti kuphela emqandweni onje. Siyakwazi ukuthi uhulumende kala mali yokuthenga kumbe lengubo nje yokuthi labo bekhudu.
Lokhu kuyatshengisa na ukuthi intatheli zindaba zisebenza zingakhululekanga elizweni na?
Lokhu kutshengisela ukuthi uhulumende yena akafuni vele ukuthi intatheli zindaba zisebenze ziseZimbabwe. Okokuqala, uhulumende sizwa kuthiwa uselomnyaka eyalisa intatheli zindaba ezaphetheya ukuthi zizothatha indaba kumbe zizosebenza ziseZimbabwe. Ludaba esizabe siludingisisa ukuthi luhamba njani ngomvulo. And then okwesibili, lokhu kutshengisa ukuthi yena uJeff usengomunye wabantu abakhangelwe nguhulumende ukuthi basebenza njani. Osekusethusa thina njengentatheli izindaba ezisakhulayo ukuthi kulokhu kutsho ukuthi lathi sikhangelwe phela nxa abadala besenzwa nje sebelaliswa ezitokisini bengelazigqoko, thina manje bangasenzani?
ULeo Munende isikhulumeli senhlanganiso yentatheli izindaba ezisacathulayo eyoung journalist of Zimbabwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. inhlanganiso ezizimele zakobulawayo zimanyene zibuthanisa impahla ehlukeneyo ukuze zenelise ukupha odokotela abatshelwa zimpahla ngeviki edluleyo. Uhulumende laye usethe uzaphathisa ngokwakha izindlu ezatshayo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkampani eChampions Consumer Brands yakobulawayo inikeze odokotela imigodla yempuphu engamachumi amane lanye, i-41. Okunye njalo osokuqoqiwe inhlanganiso zakobulawayo kugoqela ukudla, izigqoko, impahla yendlini, isepa yokugeza lokuwatsha lokokusebenzisa ezambuzini. Unkosikazi Jana Ncube Musimwa, olilunga labaqale inhlanganiso ye-IM for Bulawayo, i-trustee, uthi sebetholile impahla kanye lemali.
Esesikutholile okwamanje zimpahla, sesithole lokudla lezinto zokusebenzisa endlini ukuklina, sithole ingubo, sesithole labanye sebeqalisile ukusibisela imbeda, I think sinombeda 1 lamamatrasi, kulomunye layo sipha amakhetheni, izinto ziyangena sibile, le mali isingena, asikatholi okukwaneleyo. So sicela sibili ukuthi ubulawayo asukume sisapote odokotela bethu.
Unkosikazi Musimwa wengeze ethi odokotela baqakatheke kakhulu esikhathini lesi se-COVID. Ngakho kumele baxhaswe nxa behlangane lobunzima.
Sihlangene ukuthi sincedise ukubisa, sibizelele ubulawayo jikelele, bephelelwe yinto yonke. Imlilo lo wathi utshisa, watshisa baphungu uphunyuka nje kuphela lalokho ababekugqokile. Asihlangane nini njengabantu bakobulawayo, sincedise odokotela bethu. Kuqakatheke kakhulu, ikakhulu ngesikhathi lesi se-COVID-19.
Unkosikazi bekezela maplanka owasungula inhlanganiso yabomama eyabulawayo Queens. Uthi babone kufanele njengabomama ukuthi bancedise.
Sithe sibona ingozi leyi, sakhumbula ukuthi abantu laba abayehlelwe ingozi leyi ngabantu abethu. Akukho lapho abangathola khona uncedo ngaphandle kokuthi thina omama sisukume sibancedise. Abantu abethu laba yibo abantwana abalithemba lethu lakusasa.
UDokotela Munashe Mudumiso uthi lokho besamukela izipho ebantwini kanye lomphakathi wakobulawayo.
We are coping quite well. We've been given some temporary accommodation at Bulawayo.
Okwakhathesi siqhuba kuhle, sesithole indawo yokuhlala. Abanye basese-Hotel St. Patrick's koBulawayo, abanye basebulawayo Poli. Uhulumende kanye lozulu wonke bayasincedisa kakhulu, kungakho okwakhathesi sithi siqhuba kuhle. Lokhu sicela usizo ngoba abanye kabazange baphume lalutho ngesikhathi kusitsha. Siyabonga kakhulu uzulu wakobulawayo ngokusincedisa kangaka.
We've been pouring in a lot of support for us. So far it's okay.
Sesilekele ukuxhumana labo gaja lwezempilakahle, kodwa umsekeli kamphathi ntambo walolu gaja uDokotela John Mangwiro utshele iphephandaba leChronicle ukuthi uhulumende uzancedisa odokotela abavelelwe yingozi kanye lemuli zabo ekutholeni incwadi zokuzalwa, izithupha kanye lencwadi zokuya kwamanye amazwe ezamapassport. Okuhle kwaqala ukwenziwa lamuhla. Wengeze ngokuthi izakhiwo lezi zezibhedlela sezindala njalo bezinganakekelwa ngokugcweleyo, ngakho kuyadingeka ukuba zihlale zithuthukiswa ukuze kwenqatshelwe ingozi efana lale kusasa. Uchaze ukuba uhulumende uzakwakha indlu yabodokotela njalo athuthukise leyabongi. Odokotela abavelelwa ingozi bangamachumi amane, i-40, okwakhathesi abanye bahlala e-St. Patrick's Hotel leBulawayo Polytechnic. Inhlanganiso zakobulawayo ezigoqela i-Women's Institute for Leadership Development, i-Christian Alliance, i-Center for Innovation and Technology, i-SAIT, i-IM for Bulawayo, kanye labenkonzo ezehlukeneyo basukumele phezulu ekuphathiseni odokotela. Abanesifiso sokuncedisa bangaxhumana lenombolo lezi ku-WhatsApp +263 712 686 868, kuthi eze i-cocation 263 774 945 094. Nimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulivetop lamhlanje sikhangela ukuqhubekela phambili kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. ngesikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa asesigabeni seFlorida kwelemelika abika ukubana abantu abathathu abavuke ubhova badubula abantu abakade besembuthanweni wekonsati izolo ekuseni. Babulele abantu ababili, walimala kakubi abangamashumi amabili lambili, 22. Umsekeli kaMphathi Ntambo wezobudlelwane mele Indonesia lamanye amazwe omhlaba wethule umbiko wokwamukela ngenjabulo umbiko wosekelo lwelemelika lokuzama ukulungisisa ukufuthelana okuphakathi kwele Israel lele Palestine. Lokhu kuphume ngemva komhlangano awenze lomunye wakhe welemelika esikolweni salelo lizwe iJakarta izolo ngesonto. Imbiko ephuma ezindabeni yokuthi eleBhilethane selizake lime ukuphathisa amazwe aswelayo ibikwa isilethe ukukhathazeka okukhulu kwele South Sudan elingelinye lamazwe alobuyanga bezinga laphezulu. Abomsakazo weSky News yakweleBhilethane babika ukubana kunje abantwana abangaba yisilinganiso sokubili kokuthathu, 2/3, bahlaselwe yisifo sokusilela kokudla okwakha umzimba. Kodwa abezindaba abe-Associated Press babika ukubana eleBhilethane lithi lizaqakathekisa eleSouth Sudan ngoba lisazi ukubana kulohlupho ukudlula kwamanye amazwe omhlaba.
Abazali babantwana abazalwa belesimo sokuba nesikhala enhliziyweni esecongenital heart defect bakhala ngokuthi kabanelisi ukufinyelela usizo lokwelatshwa kungela nhlawulo kwele Italy njengalokhu obekusenzakala. Lokhu sokubangelwa yikuba ele Italy ngelinye lamazwe ahlaselwe ngolaka ligciwane le-coronavirus. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu sokusitsho ukuba laba bantwana sebebhekane loduko olwengeziweyo ngenxa ye-COVID-19. Abanye babo babikwa sebesehluleka ukuphefumula kuhle, abanye bengasakhuli kuhle njengoba bengelawo amandla emzimbeni wokuthi bakhase kumbe ukuhamba njengalokho okwenziwa ngabasesibangeli sinye sokukhula. Unkosazana Nobuhle Moyo wakobulawayo ngomunye wabazali abalabantwana abazalwa belalesi simo se-congenital heart defect. Uzelwe elalesi simo ngomnyaka ka-2017 umntaka Mamoyo wasekonakala ngemva kwensuku ezintathu ukuba ulalezi simo esasesibhedlela seMater Dei lapho abelethela khona. Ingcwethi zezemkhuhlane yabantwana zananzelela khona lolu duko kwasekuthiwa aye esibhedlela esikhulu sempilo Central Hospital ukuyathola usizo. Wayahlolwa umntwana ngendlela ye-echo. Empilo bamxwayisa ukuba ayedinga olunye njalo usizo kwesinye sezibhedlela ezinkulu elizweni seParirenyathwa Group of Hospitals eHarare.
Sahamba 5 times eParirenyathwa sisuka kobulawayo ugade ngapha amafanzi kuyabe kunzima sifike khona luzothiwa akulabo dokotela akula ncedo esesilutholile. Sisokho sikhangelele ukuthi singathola uncedo kwathiwa kuzaba lama-opers ayenziwa ngama-Korean akula nto. So far kwathiwa khona ilist inde kakhulu yama-op. So up to now she was 3 weeks old. Now sezele 3 years sesiyakwanisa i-4 years but akukala ncedo esesike salithola.
Uthi wazama ukudinga usizo kubosomabhizimusi, inkokheli kunhlangothi zikahulumende kanye labaphathi ntambo uMamoyo kodwa akalutholanga.
Ngazi ukuthi thina abantwana be-CHD bancediswa ngubani. Sazama into ezine ngama-organizations sehluleka ama-Italians ancedisa abanye bethu abanye thina sikatholi ama-opu lawo abantwana bakatholi ama-opu.
Laba bantwana unkosazana Moyo uthi basengozini enkulu kabi ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Unkosikazi Sithembile Dube wasemzini wePhelandaba West kobulawayo laye unomntwana oseleminyaka eli-13 yokuzalwa laye owazalwa elalesi simo. Ulandisa kabanzi ngobunzima abhekane labo unkosikazi Dube ngomntanakhe olesifo senhliziyo esaziwa ngokuthi yi-pulmonary stenosis.
Umuntu ohlale engezwa kuhle asilandawo eqondileyo yokuhlala. Indlu esihlala
yo iliane uti ile flow ye kware masithanyela iyasukuma uthuli uthuli liyamvala so mbijana mbijana umuntu lwana ohlale ngani ezwa kuhle okunye futhi uhlupa entweni ezinjengokudla umuntu omakhethe na ngwakhe so ngokuswela anginika khonoko engabe ngikwanisile but ayikho abe kufuna pho angikwanisi ukuthi nguthenge
uqhubeka ethi indodakazi yakhe ifunda esikolo seKing George esibobulawayo kodwa inhlupho zinengi ezigoqela ukuswela imali edingakalayo nyanga zonke yokushawulela imota ezithwala abantwana ababhekane lenkinga zokusebenzisa amabhasi lemichova engamadola emelika apho seyafike amachumi amabili 18 US dollars
ngihlushwa iBP angila mali yokuthenga amaphilisi wona lawo nginatha 1 ngemva kwe 2 days kube kade kuyabe kumele ninathe ekuseni lantamba okunye umuntu lwana uhlala mbijana mbijana ayigula okhubazekileyo lo dokotela wakwakhuluma lokuthi kumele aye u-operation e-India
ubhubhane lwe-COVID-19 lungakaqhamuki abesibhedlela se-All Souls Missions esisemuthoko bebeqhuba uhlelo lokusiza abantwana abalalolu dubo ngokubathumela kwele Italy lapho kade betholiswa khona usizo kungela nhlawulo kodwa luke lwamiswa okwamanje ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 lokhu bebekwenza besebenzisana labenhlanganiso ye-Brave Little Hearts imizamo yokuthapha amazwi phezu kwalolu daba okhokhela lesi sibhedlela se-All Souls Mission Hospital uDr Massimo Megani yehlule ngenxa yokuhlupha kwamagagasi axhumanisa omakhalekhukhwini wasethumela nje umbiko wakhe elandisa phezu kwalo uDr Megani uthi bakhangelele ukuluvuselela lolu hlelo ekupheleni kwawonalo umnyaka kumbe ekuqaleni komnyaka ozayo nxa konke kungahamba kuhle utshele lumsakazi wokuba lanxa kule mihlobo engamachumi amane emikhuhlane yenhliziyo ehlasela abantwana eZimbabwe eminingi yangkhona kabayenelisi ukuyelapha odokotela bakuleli okwenza abazali babanjwe ngamandla uyadinga usizo kwamanye amazwe wengeza esithi ele Italy lanelisa ukusiza abalikhulu kuphela ngomnyaka lokhu kusenziwa kathathu ngomnyaka kukanti bayabe bebaningi abaludingayo lolu sizo eZimbabwe uDr Megani uthi lesi simo yiso esifuqa abanye abazali ukuthi badinge usizo lwemali kuZulu ukuze banelise ukuya kwelaphisa abantu babo kwele India okulenhlawulo enganeno khona ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ele South Africa seliqinise imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokukhuphula izinga lokuzivikela laya esibangeni sesibili i-level 2 lockdown kulandela ukuqansa kakhulu kwenani lalabo abahlaselwa ligciwane le-coronavirus. UThuso Khumalo usiphalo lodaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Enkulumeni yakhe ayethulele isizwe sonke umongameli Ramaphosa uthe asebehlaselwa i-coronavirus ngosuku sebephose bafike izinkulungwane ezine around 4,000 ngemva kwenyanga ezimbili leli nani lidlalela kunkulungwane eyodwa. URamaphosa uthe bakubone kuqakathekile ukuthi ilizwe lonke lisuswe ku-lockdown level 1 liye ku-level 2 ukuze kuqiniswe imithetho yokuzivikela. Uthe izabelo ezintathu ezibalisa i-Gauteng, Northern Cape, le-Free State seziphakathi ukuhlaselwa i-coronavirus ngamandla okwesithathu i-third wave ngakho kuqakathekile ukuthi kuthathwe amanyathelo kungakabi kubi ilizwe lonke.
The proportion of COVID-19 tests that are positive has more than doubled.
Sikhathazekile ngenani labahlaselwayo eseliqanse kakhulu.
To more than 11%, even as we have increased testing across the country.
Phansi kwaleli hlandla ukwenqabela ukuhamba kwabantu sekuzaqala ngo-11 o'clock ntambama kusiyaphela ngo-4 o'clock ekuseni. Indawo zokudlela lezokunathela utshwala zonke kuzafuze zivale ngehola le-10 ntambama 10 o'clock. Abaqhuba imbuthano kugoqela labezenkolo abasavunyelwa ukwedlula ikhulu 100 nxa bephakathi kwesakhiwo kumbe amakhulu amabili lengxenye 250 kulabo ababuthana phandle egcekeni. imingcele ezaqhubeka evuliwe okuyinto esijabulisa izizalwane zeZimbabwe eziningi. Izizalwane zeZimbabwe umnumzana Jonathan Mbedzi uthi zindaba ezimnandi ukuthi imingcele isele evuliwe.
Mina ngibona ngani kuhle ukuthi amabhoda ahlale evuliwe ngoba kuyasiza nje ukuthi abantu bengayenzi i-border jumping ngokuningi, because the more abantu benza i-border jumping ngokuningi is whereby ikhuhlane yamemetheka uyaphambili njalo nje khona lehlathini nento zerobhari human abuse iziwa khona.
Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Wisdom Kwananzi uthi ukuvalwa kwamabhizimusi bekuvele kungaba lempumela embi kakhulu kuningi lezalwane zeZimbabwe.
Abantu bakithi baphephela ekusebenzeni kuma-restaurant still lokho imisebenzi savulekile kuma-restaurant ngoba sizwile sithena ama-restaurant azabe vala ngo-10 ukwenzela ukuthi abantu benelise ukutravela besiyafika ezindlini ngo-11.
Yesikhulume senkampani yemingcwabo iDow Funeral Services umnumzana Makotebe uthi ukuthiya imingcele ivuliwe kuzenza umsebenzi wabo ubelula.
Kulama-benefits amaningi kakhulu for thina amaZimbabweans because ungathi uyachecka akusi affect on our movement. Siyakwazi ukutransporta sami siyobeka abantu bethu kahle ekhaya. Siyakwazi ukuthi abantu bakwazi ukustoka, bakwazi ukwenza ama up and down kanjalo, i-transportation kanjalo. Loba abantu bengahambi okungokusemthethweni kodwa ke siyakwazi senza amaminzi ukuthi sihamba nje.
Le yinto egcizelelwa ngumculi we-rumba oweqembu lenkaya Messengers u-Ishmael Mzilankata Ncube.
Ibuhle obukhulu kakhulu abesenzele bona thina njengamaZimbabweans abahlabeleli ngoba siyakwazi ukuqhubeka si-promota umusic wethu laphana nalaphana and sikwazi ukuhamba ekhaya siyezenzela izinto esizenzayo. Kodwa bekungaba nzima uma ngabe ufica ukuthi usifaka ku-level 2 then ebesevala amabhoda.
Abanatha utshwala labo batha umpululu ngemva kokuba bungavalwanga njengalokho obucatshangelwa abaningi. Ngesikhathi kuvalwe ngxi izinto zonke ngemva kokuhlasela kwe-corona okulamandla, iningi lezalwane zeZimbabwe kwele-South Africa balahlekelwa imisebenzi, abanye baze babuyela ekhaya. Sobe sedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha over 1.6 million asebehlaselwe i-coronavirus kwele-South Africa. Asebefile bona sobe sedlula izinkulungwane ezingamashumi amahlanu lesithupha over 56,000. Melesudo 7 Johannesburg kwele-South Africa imuthuso khumalo.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu weHighlanders uMandla Mpofu uthi uyasuthiseka ngokuthola umklomelo owodwa emdlalweni wabo wenkezo yeChibuku Super Cup abawudlale leqembu leChicken Inn ngesonto. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usibhalo ludaba ngokugcweleyo.
Umpofu uthi umklomelo bawuthole ngemva kokuba ngutshekile ubhanqa 0-0 leqembu leChicken Inn ngesonto uzabaphathisa kakhulu ekutheni bedlulele esigabeni esilandelayo esomncintiswano weChibuku Super Cup.
Yimi ngumklomelo oqakatheke kakhulu kumkhankaso wethu wokuthi sidlulele phambili kulo mncintiswano. Ngibathela ihlombe abafana bami ngendlela abadlale ngayo, ikakhulu nxa sikhangela isimo esibhekane laso. Ngiyaziqhenya ngabo.
Iqembu leHighlanders labadlali abayisithupha abazaze benelise ukuyadlala ngenyanga kaNtulikazi ngoba kumele uqale kulungiswa amaphepha abavumela ukuba bedlale kuleli njengoba bebedlala kwamanye amazwe. Kusasa Group 1 iqembu leDynamo Sleeping lakuqala ukuthola yonke imiklomelo emithathu ngemva kokubhaxabula eliyadange 4 kanya. Umqeqeshi weqembu leDynamo uTondera Ingiraya uthi lokhu kwenzakale ngemva kokwenelisa kwabo ukubhalisa abadlali babo abayisithupha abangazange bedlale emdlalweni wabo wokuqala.
Kube nzima kakhulu kithi ngeviki eledluleyo ngoba sigcine sisebenzisa abadlali esingazange silungiselele labo. Kuleviki labo badlali abakade bengabhaliswanga bebekhona njalo uzakhumbula yibo abadlala sidlala leqembu leHighlanders kunkezo ye-Independence, yikho nje konke kuhle kwahamba kuhle.
Kusasa Group 1 iqembu leDynamo selihlezi phezu kwengalane elinemiklomelo emine ukuthi ngemva kwalokhu lamaqembu abalisa eleCapes United, eleHarare City, elezePitch Kariba kanye leHerentals wona elemiklomelo emibili iqembu ngalinye. Emsileni wengalane kule qembu leYada elilomklomelo owodwa. Iqembu leChicken Inn lihlezi phezu kwengalane kusasa Group 2 lemiklomelo emine okulinani eliphethwe liqembu leHighlanders lona elihlezi endaweni yesibili. Endaweni yesithathu kule qembu leBulawayo Chiefs kuthi kwesine kule qembu leBulawayo City womabili amaqembu alomthomelo wodwa iqembu ngalinye kuzivasa group 3 iqembu leplaycrinos ilo elikhokhelayo phezu kwengalane lemthomelo emine okulinani eliphethwe liqembu lecranbourne bullets lona ehlezi endaweni yesibili endaweni yesithathu kuleqembu letenax lemthomelo emithathu kusithele manyika diamonds ilo elisemsileni ilingela ngitsho lowodwa umthomelo kuzivasa group 4 iqembu lefc platinum ilo elikhokhelayo lemthomelo yesithupha njalo lilingene nemithomelo yeqembu lenkezi platinum lona ehlezi endaweni yesibili endaweni yesithathu kuleqembu letriangle ukuthi kwesine kuleqembu lewawa womabili lawa maqembu kawala ngitsho lowodwa umthomelo ngiyimele istudio 7 ngobulawayo ngimutsho Joseph Njanji.
Silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje olivalelisayo nguChris Gardner.